Ma nyuku nyuku harisi izwi rakakwana kutsanangudza mufaro uri mukamba mevasikana ava avo vave muCape Town South Africa vakatarisana nemakundano makuru emutambo uyu. Vasikana gumi nevashanu ava vazvitarira kuti vanofarira kusvika masemifinari emakundano aya kusadaro vachiti vanenge vakundikana. Pavakapedzisira kuenda World Cup Liverpool, England, muna 2019, Zimbabwe yakapedza iri pachinzvimbo chechisere, asi captain wavo Felicitas Kwangwa anoti vave kushandisa zvavakadzidza gore iroro kuita zviri nani.
Sezvatakamboitwa kuLiverpool, we just expect to continue from where we left, saka ngavatarisirawo maresults achayevenuka.
Mumwe mutambi aive kumakundano a 2019 aya, Tanaka Shalin Makusha, anotiwo iko zvino vanofarira kusvika musemifinari kana kutotora mukombe wacho sezvo vave kuziva zvinodikana kuitwa.
Kana tikawana machanges ekuti tipfuure number 4 kuti tiende kunumber 1, hatinokuvimbisai kuti muchafara kwacho.
Nemurayiridzi wavo Ropafadzo Mutsauki anoti semurayiridzi anotarisira nguva nenguva kuita zviri nani pane zvaakamboita zvekuti chidanho chechina ndicho chaari kutarisira iye zvino. Shona Act 3. Mutsauki anoti ari kutora nguva ino kunyatsosimbisa matambiro echikwata chake nemitambo yekuenzana masimba nenyika dzeBarbados, Scotland neWales idzo dzirikowo World Cup zvekare.
Tida kutry tichiona tichiasesa macombination atiri kutarisira kuti aya anogona kuklika pavari and that week inoita kuti tikwanise kudii kuchinja.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neFiji, Tonga neAustralia iyo vari kuvhura nayo makwikwi aya musi wa 28 chikumi. Totarisa mutambo wenhabvu. Chikwata cheGreen Fuel chakudubura mumwe mukono mushure mekurova Dynamos 1-0 svondo rimwe chete chichangobva kurova Capes United 2-0. Kokundwa kwedhimbare uku uko kwashamisa kwete vatsigiri vechikwata ichi chete, asi vese vanotevera nhabvu yemunyika kwapinza maroto edhimbare ekuenda pamusoro petafura mumadhaka. Oyo ndiwo mutambo wekutanga weDynamos kurohwa kubvira zvikwata zvemuPSL zvadzoka kubva kuzororo remasvondo maviri. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Blauwe Chiefs 1, Herentals 2, Capes United 1, Triangle 1, Yada 1, Chicken Inn 3, Cranbourne Bullets 0, Ngezi Platinum Stars 1. Totarisa nhabvu yevanhukadzi ye-2023 FIFA Women's World Cup. Vavakidzani veZimbabwe veZambia, Copper Queens kana kuti She Chipolopolo, nhasi mangwanani vazvamburwa 5-0 neJapan mumutambo wavo wekutanga weWorld Cup iyo yakatanga muAustralia neNew Zealand nemusi weChina. Zambia ndiyo imwe yezvikwata zvina zvinosanganisira South Africa, Nigeria neMorocco zviri kumirira Africa kumakundano aya. Nigeria yakaita 0-0 neCanada neZuro. South Africa ine Sweden mangwana mangwanani, asi Morocco ichazopinda munhandare nemuvhuro apo ichasangana neGermany. Asi mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohn Chifombo vanoti havasi kutarisira zvakawanda kuzvikwata zvemuAfrica, asi vachiona kunge America neGermany ndidzo dzicharwira mukombe uyu.
Kutaura chokwadi, Morocco kuno kuAfrica ndo vakahwina neSouth Africa, Zambia neNigeria. Asi according to East, mukombe uyu uchangodzokera kuGermany kana kuUSA. Africa haingazvikwanisi pamakundano aya.
America yacho yadambura Vietnam 3-0 mumutambo wayo wekutanga wemakundano aya zvekare. England yatatarika asi ndokuzokunda Haiti 1-0 zvimwe chetezvo zvichiitika paDenmark iyo yakunda China 1-0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.